tenge tiri kusangana weprovince nde zvakanzi ndakataura nemedia so zvisiri pamutemo zvireva vakuru vangu saka mhosva yacho ndakaibvuma ende saka yaendeswa kuhearing and ndonzwa takungomirirawo kunzwa kuti vacha zvirunga sei
asi mapuwa here tsamba iri kutsanangura kuti ndo mhosva yamuri kupomerwa
tsamba handisati ndapiwa asi ndakataurwa nemuromo wazvangu
muri kubvuma here zvamuri kunzi ndo zvamakataura zvacho
ya zvimwe ndinobvuma zvimwe ndiri kuramba
zvii zvamuri kuramba apa
zvekuti ndakataura zita remunhu handisi kutaura zita remunhu ba
ko bato renyuka rinenge riri kuti pamutemo kana munhu achida kutaura nyaya idzodzo anofanira kutaura kuprovince kwete kumapepanhau muri kuwirirana nazvo here izvozvo
ya ndinowirirana nazvo hangu unofanira kukomenta nezvine zera rako ya ipapo ndiri kubvuma